manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akawanda akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kubvumbi 24 2024 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Idzi inhema dzatatambonzwa handitoziva chatiri kuudzwa neAmerica ichi ndochinobvi chisionekwe mumhandara wamai. Hakuna chokwadi chakadaro.
America inoti hurumende yeZimbabwe iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu.
Magwaro aburiswa neUS State Department neAmnesty International vachinyatsoburitsa pachena zvisina kana kuvanza kutyorwa nekumbonyikidzwa kwekodzero dzevanhu vemuZimbabwe anotyisa.
Zimbabwe International Trade Fair yapinda muzuva repiri nhasi makambani akawanda achiratidzira zvigadzirwa zvavo. Vakare mara vokurudzira kuti vave nevamiriri vakawanda mumatare eParamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica reState Department rinoti hurumende yeZimbabwe iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu. Izvi zviri mugwaro rinonzi 2023 Country Reports on Human Rights Practices. Gwaro iri rinoti nyaya dzekupondwa kwevanhu nekuitwa kafira mberi, kukandwa mujeri pasina umbowo, kungosungwa kurerekera divi rimwe kwevatongi, kumbunyikidzwa kwevatori venhau uye kupasiswa kwemitemo Patriotic Act ndezvimwe zviri kupa kuti Zimbabwe iite seyakaberekera ngwe. Vanhu vanonzi vanorambidzwavo kuratidzira murunyararo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Vamwe vari mugwaro iri vanosanganisirawo nengo yeCCC yakapondwa Bishop Tafumane Masaya uye vaJob Scala vakapedza mwedzi inodarika gore nechidimbu vari mujeri. Asi Evans Zininga weStudio 7 abata gweta rinorekera kubato riri kutonga reZANU PF vaMasimba Mavaza.
Mashoko aburitswa nehurumende yeAmerica nevamwe vanoona nezvekodzero dzevanhu vachiti kuZimbabwe kuri kubatwa mupfupi nekubatwa murefu pachiitwa zvitsviri zvidzororo munyaya dzekodzero dzevanhu inyaya inoshamisa.
Patsanangure ipapo pajeke vateereri vanoda kupanzwisisa ipapo.
Chekutanga ndechekuti kubva pakapinda tongo rutsva rwatingati isu pachivanhu New Dispensation mamiriro ekodzero dzevanhu Zimbabwe akatanga kuremekedzwa zvikurusa kupfuura zvaimboitika mukodzero yekutanga.
Saka kunyepa here kuti vana veZimbabwe vari kutyorerwa kodzero dzavo?
Hachisi chokwadi kuti vana veZimbabwe vari kungobatwa nekungoitwa adatora nekungourayiwa pese pese nekuurayirwa kunze kwemitemo kana kuurayiwa zviri pamutemo nekuda kwekuti hurumende inenge yazvibvumira. Idzi inhema dzatatambonzwa handitoziva chatiri kuudzwa neAmerica ichi ndochino chisionekwe mumhandara wamai. Hakuna chokwadi chakadaro.
Saka ave masangano aya vanoti kodzero dzevanhu dziri kutsondokotwa munyika vari kuzvitora kupi?
Vana veZimbabwe vanogona kukutsanangurirai kuti muZimbabwe kodzero dzevanhu dziri kuchengetedzwa zvakanaka.
Panobatwa nyaya dzemapurisa kana mauto chaiwo, kurohwa kwavanhu nokupfurwa kwavanhu adzisiridzwi here nyaya dzekodzero dziri kutaurwa idzi?
Mapurisa haangopfura vanhu pavadira. Kune nyaya dzinoitika dzekuti mapurisa atanga kupfurwa nemhondi naradada dzinofamba dzichipaza dzimba dzevanhu pakati peusiku. Mapurisa anodzorerawo moto nemoto kuitira kuti vabate nhubu idzi dzinenge dzine pfuti, dzinenge dzine zvombo. Vana veZimbabwe ndo vanorarama mukodzero dzemutemo kupfuura vazhinji pasi rose rino. Zimbabwe inyika inotedzera mutemo, mutemo wedunhu nemutemo wematongerwo enyika.
Gweta vakarerekera havo kubato rezanupf vamasimba mabaza vange vari parunhare kulondon kubritain naevans zvininga westudio 7. Evans abatawo mukuru wezvemabasa musangano rezimbabwe network for social justice varuben mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Magwaro aburitswa neUS State Department neAmnesty International vachinyatsoburitsa pachena zvisina kana kuvanza kutyorwa nekumbonyikidzwa kwekodzero dzevanhu vemuZimbabwe anotyisa.
Patsanangurei ipapo zvishoma vambofani?
Munoziva hurumende mazuva apfuura apa yanga ichitopembera ichitiudza isu kuti ndoo vakasunungura nyika ino, ndoo vakatiburitsa matambudziko ekuti kudzvanyirwa nevapambe pfumi yavanoti colonialism, vachiti ndoo vakauya nerusununguko muno muZimbabwe.
Asi haina kusununguka here Zimbabwe?
Chokwadi chaicho ndechekuti Zimbabwe ino yava nemakore makumi mana nemana tiri kutotyorerwa kodzero dzedu, tiri kutombonyikidzwa, takatodzvanyirirwa kuda zvakatofanana kana kutopfuura zvataitwa nana Smith.
Hurumende yevatema iri kutadza here kuremekedza kodzero dzevanhu vatema?
Chinonyanyorwadza ndechekutoti kumbonyikidzwa nekudzvanyirwa newako wako weganda rimwe chete newe wako akati ndiye akapinda musa ngo akakurwira akakuburitsa kuti wangoti dzvanyirwa neumwe weganda chena, zviri nani dzimwe nguva kuti ndaidzvanyirwa hangu nemutorwa. Makaona gore makoreano munhu anotsoropodza hurumende anogona kutosungwa. Takazviona kuna naJobs kana takazviona kuna naJacob Ngarivhume, takazviona kune vakawanda vana itaidza mara izvezvi hatitozivi kuti varipi. Mhosva yavo ndeyi yekungotsoropodza hurumende kuti apa makanganisa apa makanganisa. Zvinototyisa.
Imi munombosoropodza hurumende ini hatisiridzo kodzero dzacho here?
Hama dzangu ini dzinogara kuti ndivhunza kuti hautyi here nezvaunotaura izvo. Wakaona uchivhunzwa mubvunzo iwomu zviri kutoreva kuti uri munyika isina kusununguka, nekuti kune nyika dzakasunungukwa kumatauro atinotaura aya panyefonyuro nezvatinonyora hazvisi zvinhu zvinofanwa kutombotyisa kuti hapane zvinogona kuwanikwa kwauri. Zvitove zvinhu zviri normal zvinonzi ndo demokrasi. Asi muZimbabwe kungoti vanhu ngavaratidzire watopara mhosva yekuti uda kupandukira hurumende kana kuti uda kuti vanhu vaite mhirizhonga utofarirwa.
Mukuru wezvemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vange vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Zvichakadaro, rimwe gwaro raburitswa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rese reAmnesty International rinonzi The State of the World's Human Rights ratiwo hurumende yeZimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Vanopikisa vanonzi vari kumbunyikidzwavo zvakanyanya nemapurisa uye mitemo inovadzvinyirira. Nyanzvi munyaya dzezvemabasa vaTodd Maforimbo, avo vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muUnited Kingdom, vari kukurudzira veruzhinji vari kunotsvaga mabasa mune zveutano vachishandisa macertificates of sponsorship kana kuti course munyika iyi kuti vatange vawana ruzivo vasati vasimuka kuZimbabwe. Vanoti vamwe vanhu vave kusangana nematambudziko vasvika kuBritain, vamwe vachibirwa mari dzavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaMaforimbo.
Ndingati chinhu chasanduka pari zvino kune vakauya nemaCOS, vakauya kare hapana, hatichasanduka. Chasanduka chasandukira vachauya nemaCOS, kana kuti vaya vanoti handichadi kuramba ndichishanda mukewek, ndakuda kuita rimwe basa. Ivavo manje vakusungirwa kuti vange vachi tambira mari inosvika ku 38,000 pounds kana vachida kuya nemhuri dzavo. Uyezve mari yavanofanira kunge vachitambira yati kwirei kubva pane yavaitambira kare. Saka vaakuya iko zvino vakufanira kunge vachitambira mari yakati wandei kune vakatanga kuuya, uyezve vanoda kuunza mhuri vakufanira kunge vachitambira mari yakati wandei zve. Vaya vakauya kare kana vachida kuchiunza mhuri dzavo, kana vasati vachinja occupation code yavo, kana vachida kuita healthcare assistant yavakauya vachiita iyoyo, kana kuti support worker, voramba vachingoita healthcare iyoyo, vochinja employer, zvinoramba zvakamira zvakadaro.
Ndezvipi zvimhinga mpinyi zvavanosangana nazvo vamwe vakauya nemaCOS aya, uyezve zvingagadziriswe sei?
Chinhu chanyanyonetsa, chiri kunyanyonetsa pari zvino, inyaya yekuti mahours ekushanda chaiwo ari kuti netsei. Izvi zvinokonzereswa nekuti vazhinji vakaunza vanhu nenyaya dzemaCOS idzi vanga vasina makontrakt yekuti vanhu vasvikowana mabasa, uyezve vanga vasina ruzivo rwekuti makamba anofanirwa kushanda sei. Saka avava hama dzedu dziri kunetsa kana nenyaya dzemahours kana makontrakt nezvimwe zvakangodaro, vanofanirwa kuenda kunotaura nemapato hurumende anoona nezvenyaya idzodzizvo, zvinosanganisira vanhu veDepartment of Work and Pensions kana kunoonawo veCitizens Advice vachitsvaga kuti notibatsirewo nekuudzwa kuti zvinhu izvi zvinofamba sei.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvemabasa vaTodd Mafarimbo vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuWest Midlands kuBritain. Gungano repagore reZimbabwe International Trade Fair rapinda muzuva rechipiri nhasi vemakambani nevemasangano akasiyana-siyana emuno muZimbabwe pamwe neekunze, achiratidza zvaanogadzira pamwe nemabasa aanoita. Asi vamwe vachiti gungano iri harichina chiremera charaive navo kare. Makambani anodarika mazana matanhatu ndiwo ari kuratidzira kuZimbabwe International Trade Fair gore rino. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vavhura zviri pamutemo musangano weInternational Business Conference unoitwa sechimwe chezvirongwa zveZITF uyo wapindwa nemakurukota ehurumende pamwe nevamwe vamiriri venyika dzakasiyana-siyana muZimbabwe. VaChiwenga vayambira vemabhizimisi kuti vasaite zviri kunze kwemutemo nekuenda pamusika mutema vachinotsvaga mari yekunze vachiramba kushandisa mari itsva. Vakayambira kuti vose vachaita izvi vacharangwa nemutemo.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, a stable macroeconomic environment is critical in nurturing and harnessing innovation towards full industrialization and trade. Noting the exchange rate-induced instabilities that had engulfed our economy, government through the central bank has introduced the structured currency, the Zimbabwe gold, and in short, ZiG. And ZiG is there to stay forever.
Taona kushaya simba kwedora remunyika yakaparura mari itsva yeZimbabwe gold kana kuti ZiG. Uye tinoda kukuzivisa kuti mari yeZiG hakuna kwairi kuenda, icharamba iripo nekusingaperi.
Panyika makumi maviri nematanhatu dziri kuratidzira gore rino pane munyika yeBritain, mutevedzeri wemukuru wezvekusimudzirwa kwemabasa ekushandisa mhando dzemoto dzakachena pamuzinda weBritain muHarare vaMartin Alsop vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti pane makambani maviri ekunyika yavo ari pagungano iri, vachiti kudyidzana pakati penyika yavo neZimbabwe kuri kukura.
Trade and investment is a big priority for the UK and Zimbabwe. We want to
kudyidzana munyaya dzebhizimisi nekutengeserana inyaya yakakoshera nyika yeUK. Tinoda kuvandudza kudyidzana mune zvemabhizimisi nekutengeserana pakati peUK neZimbabwe. Iye kutaura kudai, kudyidzana uku kwakakura nezvikamu makumi manomwe nezvitanhatu kubva muzana mugore rapfuura, zvinove zvinhu zvinofadza. Tinoda kushanda nevamwe vedu vemuno muZimbabwe kuti kukura kwekudyidzana uku kuenderere mberi.
Mutevedzeri wemumiriri wemuzinda wenyika yeSouth Korea muZimbabwe, Muzvare Inyo Park, wao za Studio 7 kuti muzinda wavo waona zvakakosha kuvepa gungano iri senzira yekusimudzira kudyidzana pakati penyika yavo neZimbabwe. Kunze kwewe kunze kune makambani emunyika akaita seRegain Private Limited inotungamirwa navatawanda musha wedu iyo inochenesa mvura inetsvina kuti ishandiswe zvekare.
Product yedu inonzi JV Household Water Recycling Unit. Tikuti aiwa chishandisa mvura yavo cha recycler inenge yachena zvotinogona kushanda zvekare. Saka ndo donzo redu.
Pamwana tukusavepo kwemakambani anemukurumbira pasi rose kuri kupa kuti ZITF isaine chiremera. Asi sachigaro webhodhi reZITF vavusisa mwoyo vanoti havawirirane nemaonero aya.
Nyika idzi dzinotanga kuchiuya maembassy maybe necompany 102. China yakatanga ichidaro gore rino vauya ne 40 makambani.
Gungano reZITF regore rino richavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzana Msengi.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeKenya iri kuyambira kumisa mihoro yavana chiremba vari kuramwa mabasa zvichitevera kutadza kuwirirana nevana chiremba ava munhaurirano dzekumisa kuramwa mabasa. Kuramwa mabasa uku kwakanganisa zvinhu munyaya dzezveutano muzvipatara zvehurumende nyika yose kwemwedzi miviri kusvika pari nhasi. Zvombo zvakakandwa neIsrael mukurwisa nezvemuchadenga kwayakaita muGaza nezuro usiku zvakarova imwe imba muguta riri kuchamhembe kweRafah zvakauraya vanhu vatatu. Mashoko aya aziviswa nevakuru vechipatara apo Israel iri kugadzirira kurwisa guta iri. Vamwe vakaremara munyika vari kukurudzira hurumende kuti iwedzere vamiriri vavo mudare reparamende nemumakanzuro kuti inzwi ravo rinzwikwe mumatare makuru anozeyawo nyaya dzine chekuita nekuchengetedzwa kwekodzero dzavo. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Makaremara vakawanda munyika vanoti vachiri vakasarira munyaya dzedzidzo, utano, mabasa, kufota zvakasununuka nezvimwe. Mahofisi akawanda munyika haana kugadzirirwa kuti akwanise kupindwa nevakaremara. Izvi vamwe vakaremara vanoti zvinogona kugadziriswa vakapiwawo zvigaro zvakati wandei sezvakaitwa madzimai nevechidiki kudare reparamende. Vanomiririra vakaremara kuAfrican Union vanyasha nawo vanoti vamiririri varipo iko zvino mudare resenate vashoma.
Tingori vaviri chete vanomirira vakaremara vari masenata zvanova kusenata emuparamendi mulowhouse mekugadzirwa mutemo zvengwanenguva sepanotingi situation yavo renge ridambudziko sapane pachitaro chipower dzengo nhamba sezvakangoitwa madzimai vokuhokota yavo vozvimirira vakaremara vakatongwa voice yanditi tione kulowhouse nekuuphouse kwesitiri represente nekumalocal councils kuitira kuti makanzuru paanenge achiita maplanning avaya vakaremara vainge variko vachipa voice ravo kuti muda kuita ichikwama matisi hapana ramba.
Umwe wevanomirira vakaremara musenate vaishmael zvo vanoti vari kukundikana kumirira zvido zvenhengo dzavo dzinosvika mamiriyoni maviri munyika nekuti vangori vaviri mudare chete.
Chishure chevanhu vakaremara kuti dai navo kuti paprovhinsi yoga yoga pange pane munhu anovamiririra kunational assembly nekusenate vanga vachifungidzira kuti dai vawedzera pamasenata maviri aripo evawedzerawo kana nemasenata anokwana kuita 6.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano runorwira kodzero dzevakaremara reinstitute of community development kana kuti ICOD muzvare vongaitinarwa vanoti
tinodaira kuti vakaremara vakawana zvigaro muparamende kana mukanzuro vanokwanisa kugadzira mitemo inoita kuti tsika nemagariro zvevanhu vakaremara zvinge zvichivandudzwa.
Muzvare Agnes Grune vanoona nezvevashandi mubazi redzidzo mumasvingo vaine usope vanoti ivo nevamwe vavo vasaririra segotsi.
Saka ndiri kuti rinini pari kuitwa electoral amendment act iyo tiri kukumbirawo kuhurumende kuti dai vatikonsida dai vatipawo proportional representation iyoyo kutanga pasi zvichikwira.
Mambo Magudu vakava mukwadi avo vasingaoni vanoti vakaremara vanofanira kuva nemumiriri mumwe chete munhu roga roga.
tino kuruzira kuti at least kuparliament kukawani kwa wakatanga awone one per province. Zvoita saizvozvo also kusenate. Then kuma councils ose
asi gukota rinoona nezvekufambisa kwemashoko vajenifani muswere vati ivo hurumende yavo haina wainosiya munyaya dzebudiriro.
If what I can tell you is that the Second Republic, the new dispensation is about inclusivity, it's about leaving no one in no place behind.
Hurumende yedu yeSecond Dispensation haisarudzi saka haina wainosiya saka tichanzwa kudare kweparamende kunogadzirwa mutemo kuti izvi zvinogadziriswa sei.
Zimbabwe National Disability Policy inoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million vakaremara munyika. Nakamira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naengineer Notok Chawatama avo vari kuMolepolele South muHabroni, Botswana, uko vane kambani yavo yeChawe Civil Engineering and Construction Private Limited, iyo iri kuita mabasa akasiyana-siyana anosanganisa ekuvaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isusu chinoita civil engineering, building construction, project management, structural engineering, project inspection, quality control, ne consulting engineers. Zvatinoya kuita izvozvo.
Zvakaoma sei kuti munge muchiita basa seramataura reseiri muri munyika isiri yenyu?
Pari zvinezvi zvinenge zvakuti omei zvazvo zvatii zvanga zvakati pfarei. Kuoma kwazvava kuita izvoende kwokuti vakunyanya kuda macitizen kuti vatore maprojects akadaro. Ekutotizvo vanhu vachida macitizen kuti vachiita maconstruction works. But tinozoongova miadvantage yekuti kambani yeduwo yachitikurirei uyezve takatozomuisa mutswana kuti zviite nyore. Kambani yedu ndofunga pamagredi yapa gredi rekupedzisira rinova ndiro E. Saka tinowanawo zviri nani. Asi taomerwa nenyaya yekuti vari kunyanya matenda akungonzi ma100% 76 cents.
Mune zvizvarwa zveZimbabwe here zvamuri kushandawo nazvo uye kana muine zvekuBotswana vanganiwo vamuinawo zvakare?
Tinoita zvekuhaya tichidependa nebasa ratinenge tiinaro. Tinogona kuwana malocals kamwe anosvika kuma30. Toitawo maZimbabwens vanenge vaki staff vanogona kugara vatatu nemaZimbabwens maartisans vatinozohaya tichivapa subcontractor vachiita mabasa zvakafanana nesteel structure, carpentry, tiling. Vano tinogona kuva subcontractor vari maforeigner. Tinosungirwa kuti tiwanze maroka
maane nguva yakadii muine kambani muchishanda muBotswana?
Nguva yangu yativeberi ndisanganiekeri ndakatoya muno ndiri graduate handandichimudiki kuma 1990 ndakatozonoita diploma yangu ndasvika muno. Ndakashanda makambani yamuhurumende mumateshari tanga Chawe Sina yakatanga 2012 kusvika izvi. Ndakarowana kuno ndikazoaka izvinezvi ndadvanizve kuti mumafesisasiboni yaidu ndemumwe atakaisa director wekambani Chawe.
Ukowo kuZimbabwe mune urongwawo here hwekuvhurawo kambani yakaita saizvozvi?
Hongu iko zvino zvakatotanga. Ndiri kuita zvekutenga masteni tichivaka. Takapawo marondera ezvino tiri kukaroi. Tirikukaroi takuisa mabhiridhingi anoita maviri neimwe isati yatsopera zvakanaka. Saka tiri kuvaka kubatsidzawo kuti vanhu vawane mabasa muZimbabwe tichishandisawo makambani aikoko.
Shoko ramungada kusiyirawo vana veZimbabwe vanenge vaine pfungwa yekuti regai titangewo chimwe chinhu kunze kwenyika kwatigere.
Zvakaita seBotswana yakunyanya kuda vagari veBotswana. Zvakaita construction works nezvimwe zvakadaro vakunyanya kutoda kuchiuya nezvebusiness kana nebusiness vanongochiita dora ungatoa uchini kwa sababu asiga na pasina business mapipa chayo akuneta kuwanda mbuswana wasala utongo wanika kuno kumuratori agriculture kila wakapure matini kakuzino kuyotika na ma engineers na ma whatever tawashatore waku kata waku dapnyanya maroka wati
abo vangu vari chishoro wa Zimbabwe engineer Notok Chawatama vari parunare ku Botswana na Jonga Kandemiri we Studio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa dano reAmerica rekubatsira Ukraine, Israel neTaiwan. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaisa runyoro rwavo pachisungo chedare reparamende yeAmerica chekupa nyika idzi mari inosvika mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nemashanu emadhora kana kuti $95 billion. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paNorth Central State College kuMansfield, Ohio muzvinafundo Moses Romano.
Rinokosha zvakanyanya kune warikupa munyika ino yeAmerica. Nekuti zvatinoona ndezvekuti mari yacho inoshandiswa pakugadzira zvombo. Saka inenge ichishanda muno muAmerica. Kune wari kutambirawo zvinovakoshera nekuti wanoona zvombo zvavari kuda zvekushandisa muhondo dzavari kurwa. Kunyanya Ukraine iri kurwa neRussia.
Sei bhiri iri rakatora nguva refu kuti pave nekuwirirana pakati pemapato eDemocratic Party neRepublican Party.
Bhiri rakatora nguva kuti rizopasa nekuti nyika yeAmerica iri kuramba ichiita zvikwereti, iri kukwereta mari yaisina. Saka zvakatora nguva nekuti maRepublicans vamwe vangu vachiti hatifanire bakuti titi bhiri ripase nekuti zvinoreva kuti chikwereti cheAmerica chiri kuramba chichikura zuva nezuva. Zvinozokonzera izvo kuti zvinoita dambudziko. Uye tiri kuona kuti rakatora nguva kune mamwe maDemocrats anga asiri kufaraba nenyaya iri kuitika kuIsrael. Vanhu vari kuurayiwa wekuPalestine vasina mhosva, vasina bapfuti, uye madzimai nevana vari kufa zvisina bane musoro uye zvisina nematuro zvekare. Saka bhiri rakatora nguva yakakura nekuti mapato mairi ezvematongerwo enyika muno muAmerica akanga asiri kubvumirana nezvakanga zvichidiwa nemutungamiriri wenyika waBiden kuti bhiri iri ringe rinobudirira.
Mari iyi kana kuti rubatsiro rwapiwa Ukraine uru huchaita musauko here mukurwisana kuri kuita nyika mbiri idzi dzeUkraine neRussia?
Ndinoona kuti zvichaita kamutsauko kadiki kuti Ukraine inombopuwa zvombo zvainokwanisa kushandisa, asi haina basimba rekuti inodzivirira Russia nemauto ayo uye nezvombo zvayo zvainazvo. Ndinoona sekunge nyika ino yeAmerica inoda kuti hondo dzigorwiwa kunze kwedzimwe nyika kwete munyika yavo. Saka ndinoona kunge vanongosandidzirawo kuti ngazviitika ikoko kwazvaitika. Saka vanongo vachibatsiridza, asi chokwadi chaicho chatinoziva ndechekuti Ukraine haikwanisi bakuhwina hondo yairi kurwa ine Russia nekuti Russia ine zvombo zvakawandisisa.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paNorth Central State College kuMansfield, Ohio muzvinafundo Moses Rumano vange vari parunare kuOhio muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yezvokuda kuvandudzwa kwemitemo wekupinda nekubuda kwevanhu muSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Amerika inoti hurumende yeZimbabwe iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu. Zimbabwe International Trade Fair yapinda muzuva repiri nhasi, makambani akawanda achiratidzira zvigadzirwa zvavo. Vakaremara vokurudzira kuti vave nevamiriri vakawanda mumatare eparamende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndokusiyai muri mumaoko Makris Gande nenhau dzesindevele. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
soku isika